kunyanga hazo wana chikoro wakawanda munyika hasi vadzokera kuzvikoro uye vamwe vevana vari maboarding schools vakadzokera nezuro vamwe vabereki vanoti vari kutyira vana vavo sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa mumwe mubereki uyu angozvidoma nezita rekuti muzvare musika vaudza studio 7 kuti vakarambidza mwana wavo kuenda kuchikoro nekuti vakaudzwa nemukuru wepachikoro panodzidza mwana uyu kuti vadzidzisi havazi kuuya kubasa
tafunira hedu tikabvunza kuti kuchikoro zvakamira sei vakati kuchikoro vana varofanira kuvhura but mateachers haasi kudzidzisa ende vana vanenge vanguriko vakangogara vachingotamba vachingoita sei saka ndatoona kuti zviri nani mwana agare kumba rimuendese kumaextra lessons zvaanga achingoita because hazvibetseri kuti ndotora mwana ndomuti ndokunomuendesa kuchikoro kusina maticha vanonochengetwa nani kuchikoro toda kuti vana vedu vadzidze
ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti muzvikoro zvakawanda munyika vadzidzisi havasi kuenda kubasa murongi wemabasa musangano renational association of school development associations and committees vabhani manokora vaudza studio 7 kuti sangano ravo rinofara kuti urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro zvikamu nezvikamu huri kuenderera mberi asi vati mashoko emisikanzwa yaiitwa nevamwe vana vechikoro vakabuda pakuvhurwa zvikoro pekutanga ari kuita kuti vashushikane sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa
vadzidzisi vazhinji havasi muzvikoro izvo zvakutiitisei nekuti vana vanenge vawanda kuwanda kwevana nemisikanzwa yatata kuona ichiitwa nevamwe vacho zvinobvira kutiitisei
kunze kwekutyira kuti vana vanenge vachiita misikanzwa muzvikoro sezvo musina vadzidzisi vamwe vabereki vari kutyirawo nyaya yekutapurirana kweutachiwana hwecoronavhairas pane mumwe mwana akabatwa neutachiwana uhwu pane chimwe chikoro muguta reulawayo svondo rapera mukuru wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ vatakavasira zhou vati vana vadzokera kuzvikoro nekuda kwekuti vabereki vapererwawo nezano rekuti vodii navo
tinoona sokuti kuinda kwevamwe vana vechikoro ivo vamwe variko vachona kusitorina maticha kuchawedzera dambudziko zvikuru muzvikoro ende tinoona vana vachirasikirwa noupenyu uyezve ramangwana ravo richizova rinokanganisika
vazhou vati vadzidzisi vachiri kuramba vakamira pachitsidzo chavo chekuti havadzokeri kubasa kana vasati vapiwa mari yemuhuro yavari kuda iyo inove mazana mashanu emadhora ekuamerica asi vati vadzidzisi vanoramba vakazvipira kutaurirana nehurumende mukuru wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaalbert masaraure vaudza studio 7 kuti kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura zvikoro kwehurumende kunoratidza kuti haina hanya neupenyu hwevana vechikoro uye nedzidzo yemunyika asi vatiwo vadzidzisi vakazvipira kutaura nehurumende vachiti sangano ravo rakanyorera makurukota ezvemari nedzidzo richikurudzira nhaurirano
chataakuona ndechekuti hurumende yedu yaita vanhu vasina hanya nedzidzo yevana vedu saka havana nguva yavari kutipa yekuti tiite hurukuroidzi hurumende yedu haina hanya vabereki tovakurudzira kuti dai vambochengeta vana vavo kudzimba kusvika nyonga nyonga iripo iyi yagadziriswa
taedza kubata gurukota rezvedzidzo vakeng matema kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu muzvikoro asi nharembozha yavo yange isingabatike tabata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi iri vataungana ndoro tikavanyorera mibvunzo yavange vati vachapindura asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo vadzidzisi vakatanga kuramwa mabasa vakavhurwa zvikoro pachikamu chekuvhurwa zvikoro chekutanga pakupera kwagunyana vachiti mari yemuhoro yavanowana haikwanisi kuti vadzokere kumabasa hurumende yakawedzera vashandi vehurumende mari asi vadzidzisi vari kuramba vakatsika madziro mumashoko avakatora pamusoro pemamiriro ezvinhu munyika svondo rapera mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakati hurumende yavo iri kugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.